ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu zanasi chipiri chikunguru 2 2019. Mutungamiri we MDC Vanelson Chamisa vanoudzwa kutambura kuri kuita veruzhinji munzvimbo dzinogara veruzhinji muguta reHarare. Dare remakurukota roita musangano wokuzeya zviri kuitika munyika panguva iyo zvinhu zvakawanda zvakaita manyamamire nerongo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya mamiriro akaita zvinhu munyika panguva iyo nyaya yemari iri kunetsa muhurumende yava Emmerson Mnangagwa. Nyanzvi dzozeya zvinoreva nezvinofanirwa kuitwa pagwaro rakaburitswa naAuditor General amai Mildred Chiri iro rakaburitsa uori huri kuitwa nemapazi ehurumende. Muchirongwa chedza Connection na 8 o'clock tiri kutarisa zvakaitwa nechikwata chemaWarriors kuAFCON uye kutarisa remangwana remaWarriors mumakwikwi enhabvu yemuAfrica nepasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 8040 ne 15480 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.